zvino tongatsumbuka mana kati chikadzimo hakuna zvakadaro isi hatinohadi kutakarwira ekaini hatina zviro tomupfungwa medu hatina mekashadzi mumaziso medu hatina zvakabvara donje munzeve tinotevera musangano wezanupfekwa wakabva ndosaka takahwina hondo hatinaadreamers ndosaka takabvisa ari kurota south africa ukoko kana aine zvivinda haikuda kutumira tsanda registration pinda muzimbabwe tobotanga kudira nemapurisa nemhosva dzake tobotanga kudira nenyaya nemhosva dzake dzaakaita sezvinomuitwa kuamerica
vakasungwa hazvizoratidze sekuti muri kutya here kuti vapinde mudare
hakuna zvinotaura kuti kana uri kanduri muuniform yocriminal exiting the past there's no constitutional provision for immunity of candidates from criminal liability abopinda tione ribodzira nenyaya dzoo akangaafunga zvokuita candidate mbavha hazibvumidzwi mutemo unotaura kuti mbavha hazibvumidzwi kuita macontestants